Ongororo inoratidza kuti zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana zvinotenderwa paramende hadzisi kushanda zvinofadza. Zvikamu makumi manomwe nezviviri zvinoti nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika dzinofanirwa kusanganisira vemabhizimisi ezvisvondo nemamwe masangano, kwete vezvematongerwo enyika chete. Mushandi mukuru wezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatapadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika nezvabuda mutsvakurudzo idzi vachiti Afro Barometer ndiyo zvekare yakaita imutsvakurudzo masvondo maviri apfuura, ichiti zanu PF inokunda kana sarudzo ikaitwa nguva ipi zvayo.
Saka hatizivi kuti tsvakurudzo dzavazowana idzi dzanyanya kuva nomusiyano pane dzavakawana mavhiki apera maviri ayo. Zvinoreva here sokuti vana vemuzimbabwe havazive zvavanoda kana kuti pangava nezvimwe zvikonzero havo zvavashandi zvavasaka kuti vabude netsvakurudzo idzodzo?
Asi vati bato ravo rinotambira zvabuda mutsvakurudzo iyi. Panyaya yenhaurirano vati hurumende yebato ravo inoda chose kutaurira nevanhu vese muzimbabwe asi haingamanikidzi vasingadi kupinda muhurukuro. Mutevedzeri wemutauri wendc alliance vacliford chatwayo vati havashamisiki nekuti vanhu havasi kufara nemashandiro ava munangagwa nekuti vari kutambura uye havana mabasa.
Vamunangagwa havasi kumirira nyika yese munoziva mapindiro avakaita, saka hapana paungaita confidence kana kuwana tariro pamunhu waunoziva kuti hauhandiye munhu watakaisa pachigaro. Zvichienderanawo nekushanda kunenge kuchiitwawo kahurumende kanenge kakaripo, kari kushanda zviya zvekuti kanoziva kuti akasi kuitira vanhu, kari kuzviitira iko chavanoda maguta avo, chavanoda matumbu avo, vachirya rifere nyika vega. Saka vanhu vazhinji vari munonga shosve nemuromo. Saka ungati iwe uchitambura, uchiregererwa, uchiabhuswa, uchiita zvakawanda waita confidence nemunhu iyeye anenge achiita zvakadaro.
Vashaikwavo vatiwo vanhu havangafari nemashandiro enhengo dzeparamende sezvo nhengo dzebato ravo zhinji dzakadzingwa muparamende. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nebato reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati kusafara kuri kuita vanhu nemashandiro enhengo dzeparamende kumadhorobha kunoratidza kuti rutsigiro rwebato iri rwuri kutsigira.
Tiriona kuti vanhu vemdc vakawanda havasi kugutsikana nezvizviita nemamps avo nemakansidars avo compared to vanhu vezanupf. MPs vanhu vakawanda kuzanupf vakawanda vari kuti mamps avo vari kuita zvakanaka nemakansidars. Saka zvinoratidza kuti mdc iri kutolose support, itodissatisfaction nevanhu vakawanda vari dissatisfied with mdc councillors and mps.
Zvimwewo zvakabuda mutsvakurudzo yeAfro Barometer ndezvekuti vakawanda vanoda kuti hurumende iwanise vanhu mabasa, uyewo vanhu vashoma vanoti vakasununguka kutaura zvavanoda kana kuve nhengo yebato rezvematongerwo enyika ravanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Godwin Mangucha.